Vamunangagwa vati musangano uyu unowanzoitwa muna zvita wave kuitwa pari zvino kuitira kuti zvisungo zvemusangano uyu zvipinde mubhajeti renyika. Vati vari kuita zvese zvavakavimbisa vanhu pasarudzo dza 2018 uye vari kuvaka migwagwa, mabhiriji, zvikoro nezvipatara nezvimwe zvisinei kuti nyika yakatemerwa zvirango zveupfumi. Vamunangagwa vatiwo basa rakabatwa nehurumende yavo pakurwisa COVID-19 nezvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekumadokero inoratidza kuti ZANU-PF ibato rinoda vanhu uye ndizvo zvichaita kuti ZANU-PF ikunde zvine mutsindo musarudzo dza 2023.
We must silence our detractors by voting overwhelmingly for ZANU-PF in 2023. Our vote is the weapon that will silence these persons who are lost.
Tinofanira kunyaradza vavengi nekuvhotera ZANU-PF zvine mutsindo muna 2023. Vhoti yedu ndiye chombo chekunyaradza vanhu vakarasika.
Vatiwo nhengo dzeZANU-PF dzinofanira kubatana dzichishanda murunyararo, vachiti pari zvino mubato mune vanhu vashomanana vari kukonzera mhirizhonga, vakati izvi hazvifaniri kuitika mubato ravo. Vamunangagwa vatiwo vaive varwi vehondo yerusununguko vanofanira kutevedza gwara remusangano kana vachinge vaine zvichemo, kwete kuratidzira sezvavakaita svondo rino. Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga, avo vatimisikanzwa nemhirizhonga hazvina nzvimbo muZANU-PF. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vati havabvumirani navamunangagwa kuti bato ravo richakunda muna 2013, vachiti vanhu vari kuomerwa neupenyu munyika. Vatiwo misikanzwa iri kuitwa muZANU-PF inokonzerwa nenzara iri muruzhinji rwebato iri.
Kunhamo ndo ingaita kunge inokonzera vanhu kuti vanzi vari kutadza kuteerera gwara nekuti vanenge vaine nzara. Saka kana munhu ane nzara anenge angotsvaka kuti chiro zvandaita kuti ndinzwike kuti ndakuva nenzara pano.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti ZANU-PF haigoni kukunda kana pakaitwa sarudzo dzakachena munyika. Mutauriri weMDC TV Witness Dube vaudza Studio 7 kuti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo, vachiti vana veZimbabwe vamirira shanduko.
Pavanoti muromo hauzarirwi nerwizi, nekuti kana nguva yesarudzo chaiyo chaiyo yasvika, ndo pavachaona kuti vana veZimbabwe havangarambe vachivhotera shara, vana veZimbabwe havangarambe vachivhotera kuti vachashande, vana veZimbabwe havangavhotere kuti vana vavo vatadze kuenda kuchikoro.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wemadzishe munyika Chief Fortune Charumbira vati madzishe munyika anotsigira ZANU-PF uye acharamba achiita izvi zvisinei nemutongo wedare pamusoro wekuti madzishe haafaniri kunge achiita zvematongerwo enyika.
Opposition parties nemaNGOs regai vati atake for coming here because vava vasati vavako pakatanga nyaya yenyika inei. They were not there. Hakuna opposing party yakanga ichiexista before independence. Hapana kana one. Dzauya zuro iti.
Vacharombira vatiwo madzishe acharamba achipinda mumisangano yeZANU-PF nekuti anofara neutongo hwavamunangagwa nebato ravo. Vatiwo vanorwadziwawo nekurwisana kuri mubato ravo reZANU-PF, vachiti zviri pachena kuti vavengi vanoda kupatsanura bato iri. Muna 2018 haikoti yakarambidza madzishe kuita zvematongerwo enyika mushure mokunge vacharumbira vaendeswa kudare neElection Resource Center ichinyunyuta nekutsigira kwavaiita ZANU-PF. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMabela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navacharumbira nevamwe vavo zviri kunze kwemutemo.
Mutemo wenyu unoti madzishe aripo pakutungamirira macommunities, aripo pakutungamirira development macommunities maanenge achitungamirira, kwete kupingira mune zvematongerwo enyika, nekuti vanhu vavanenge vachitungamirira ivavo vanhu vekumapato akasiyana-siyana. Saka vakapinda vari kune rimwe pato zvinokanganisa nyaya dzebudiriro nekutungamirira nyaya dzemacommunity zvifambe mune zvakanaka.
Musangano weZANU-PF uchapera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.